Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 20, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo Tropical Cyclone Idai kumaNicaland.
Muwadzi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhuwowo mudzimba dzavo vari kupi, nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo Idai huri kutarisirwa kuramba uchikwira zvakanyanya, sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi mushure mekutakurwa nemvura. Tichakupai hurukuro nevamwe vari kushaya hama dzavo. Musika wefodya wovhurwa nhasi, vakawanda vachichema-chema nekuderera kwemutengo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira dunhu rechimanimani rinova rimwe renzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo kana kuti Tropical Cyclone Idai kuti vazvionere vega kuparadzwa kwakaitwa misha, upenyu hwevanhu, minda pamwe nezvipfuwo. Nevenyu reZBC inoti vaMnangagwa vaudza vagari vemudunhu iri kuti hurumende yavo ichaona kuti hapana munhu achafa nenzara, sezvo vari kuendesa chikafu vachiita zvose zvavanogona kubatsira vanhu. Vanonziwo vati rubatsiro rwuri kusvika muguta reMutare, umwe ruri kuzotakurwa nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzakaparadzwa idzi. Mutungamiri wenyika azivisawo kuti nyika dzakapoteredza Zimbabwe pamwe nedzimwe dziri kure dzakaita seTanzania dziri kutumirawo rubatsiro rwakasiyana-siyana. Vatiwo migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nedutu mupengo iri zvichagadzirwa, mazambuko achivakwa patsva. Masangano nemakereke akasiyana-siyana pamwe nevanhuwo zvavo vari kuunganidza rubatsiro rwuri kuendeswa kunzvimbo dzechimanimani nechipinge. Muzinda weAmerica vazivisawo kuti uri kuisa zana rezviuru zvemadhora kuti mari iyi ibatsire mune zvakawanda zvinosanganisira mvura yakachena. Kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vafa kusvika pari zvino makumi mapfumbamwe nevasere, sangano reRed Cross rinoti uwandu uhu hwasvika pazana nevana. Pari kukurudzirwawo vanhu kuti vabatsire Zimbabwe ne Red Cross iri kukurudzira vanhu kuti vabatsire Zimbabwe nemvura, magumbeze uye mambure anodzivirira humutu kana kuti mamosquito net. Vatungamiri venyika dzeNigeria Muhammadu Buhari uye weArmenia Ameni Saksiani vatumira tsamba dzenyaradzo kumuri yeZimbabwe. SADC yatumirawo mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi emashanu kuZimbabwe, Mozambique neMalawi, uye African Union yapawo rubatsiro kunyika nhatu idzi dzakawirwa nedambudziko remafashamu aya. Pope Francis vatumirawo mashoko enyaradzo kunyika nhatu idzi. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu kumaNicaland, tabata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vange vaine mutungamiri wenyika nhasi.
Pane hwatiri kuziva hwatingati ma certified deaths and confirmed, uchiripa 98 pataiva nezuro manero pane zvatiri kunzwa zvatatsa confirma namba dzichakwira chaizvo izvozvo
vari kufungidzira kuti dzingasvike kupi
singanyanya speculator zvakanyanya but pane chance yekuti kusvika kuma 300
pane zvikwata zvanga zvakawanda wanda zvanga zvichiedza kunobatsira vanhu mune dzimwe nzvimbo dzanga dzisingakwanise kusvikika iko kumanikaland kuchipinge nekuchimanimani mungaziva kuti vasvika papi zuva ranhasi
no rubatsiro ruchiririko vari kupaita a lot of progress mukubatsira vanhu vakawanda nekuti ruyamuro rusvike kwarunodiwa nekuzvipatara vanhu vari kurapiwa nokuti vanhu vakakuvara zvikuru kuna vamwe vakatyoka tyoka vaitemwa namatombo namatanda vamwe vaitemwawo nechocho nechakati vamwe vachiwirwawo nemidhuri vari kurapiwa weivavo tine rubatsiro rwatiri kuwanawo kuna na chiremba vanhu vakawanda vamwe vatiri kutoudzwawo kuti kusouth africa kuna vana chiremba vari kuda kuuya vakamira kune vamwe vevana mazvikokota vevana chiremba vemhuka vari kuendawo kuda kunobatsira mhuka tina matraka akawanda inyaya yekuti tingomasvitsa panzvimbo neruyamuro rwatiri kuwana nerubatsiro rwekubva nekunational army kuti migwagwa ifambike vachigadzira kune marodhi atingati mamakeshift rodhi ari kugadzirwa izvezvi namainjiniers ndo ari kuita kuti tisvike ikoko nokuti chinhu chakaita sebridge hachisi chingati tigadzirwe panguva ino ichichikwanisa kuzoyambukika saka tine rodhi dzinotenderera migwagwa maconvoy amatraki aripo kubvira president pavakadaidzira kuti corporate zimbabwe tibatsirei yaimubatsire ruyamuro vanhu vari kubudisa matani namatani erubatsiro kubva kugrosari kuhembe throughout the country inyaya yekutoti toendesa kupi tikunewo vamwewo vatiri kuziva kuti kune vamwe vakupiwawo maaccount number vakunzwisai mari izvo ngavasadaro kuisa mari kuvanhu vavasingazive buda nongoti indaunganidzawo changu kuno asi tine rubatsiro tinotenda nekubva rubatsiro rwatinowana kubva kuna naeconet na waverly blanket vapa magumbezewo akawanda zvikuru vavari kuti president ngavandotambidza kune vanhu vari mudambudziko iri kune mvura nokuti mvura idambudziko rakanyanya kuchipinge mapaipi akaeredzwa saka hakuna mvura yakachena inomwika zvibhorani hazvisabudisi mvura svinu nekuda kwezvakaitika izvezvi izvi zvokuti kune makambani iwaya aya anogadzira mvura vari kuendesawo matengi namatengi emvura dzimwe dziri mumabhodhoro dzimwe dzinenge dziri mutangi chaimo ruyamuro rwakawanda ruri kuenda inyaya yenguva nyaya yekuti tive vanhu vakarongeka kuti rusvike parunofanira kusvika pavanhu vanonyanyoruda
hurumende yamboti yatarisa here kusvika pari zvino kuti pangadiwe mari yakadii kugadzirira izvo zvivakwa zvakaputswa nemvura
iyi iyo assessment haisati yapera the biggest assessment yatinayo at the moment ndeyekuti vanhu voita sei kuti zvinhu zvifambe sekutaura kwataita iri dambudziko vasati vapfuura kune vanhu vasati vavigwa ndosaka muchiona mamwe macompanies ari kupa macofini nokudii vanhu havasati vavigwa vamwe vanhu havasati vawanikwa
iko zvino regai tinzwe zvakare kuna vamangwana nezverwendo rwavaita nhasi rwaitwa nemutungamiri wenyika
uku kwakaitika zvikukutu mastori anga achitaurwa nevanhu inhaurwa dzinotyisa chaizvo pane uchapupu hwokuti matombo akatanga kukunguruka 2 hours at least before mvura yanaya saka hatisi kubvisisa kuti panenge pakanga pamboitika earthquake pakadii because vanoti kuti matombo amwe atakatanga kuona anga achiita kunge abva adzupuka hamene kwaanga abva hamene kutaurawo kwavanhu vanga varipo unowanawo futi kuti mavillages anga aripo mamwe imwe village inenge yava matombo chete hakusisina misha yakangosakatika zvisingazikamwe ndechekuti mamuna vanhu vangani vakasakatika imomo saka ndo mamirira zvakaita asi iye zvino izvi rubatsiro ruri kuinda zvarwo kuvanhu ende pese pamuri kufamba muri kutosangana namarori erubatsiro ngorovhani dzezvibatsiro zichienda narwo kuvanhu
saka kana paine misha yakaparadzwa kudai iko zvino tiri kuona kuti hurumende inenge yambomira kupa uwandu hwevanhu vakashaya zviri kufamba sei
hatina kumira kupa uwandu hwavanhu vakashaya pese pari kuwanikwa munhu tinopa uwandu asi hapana chikonzero chokuti tisataura nekuti kana mukateerera kutaura kwaita purezidendi nhasi chaiye vati munhu wese kana pane munhu anga ari muvhillage menyu kana pane munhu anga ari mumamanamenyu asisaonekwi uyai munyorese kuti mwaidu pano apa aimbova nanhinga hatichamuoni vakatotaura vakati aiwa musanyoresa vanhu vakaenda kuHarare nevakaenda Joni
asi tikureva kuti pazvakatanga matambudziko vamwe vanga vanga varipo ndokuti tinyatsoziva kuti vanhu vasiri kuonekwa vangani pari zvino tiri kungoshanda nevanhu vanenge awanikwa chitunha pakawanikwa mutumbi wemunhu ozikamwa unzi ndewani ndewemwana ndewechizvarwa chemuzimbabwe tobva takupai nhamba dzacho kuti ndivanani asi ezvinezvi hapana mitumbi yatiyawanikwa hongu kune kwatakanzwa kwatanzwa kuti kune mitumbi iri yaonekwa saka matimu eami aendako ndo vari kulidza nenyaya yacho kunoidentifya pane pamwe pachatodawo kuti mamwe madzimwe nzizi namamwe madziva adi akupiwe tisvike pasi pawo dzimwe nguva totombopindudza maexcavator because pana matombo akawandisa saka matombo aya anogona kunge akatsikirira mutumbi zvakare
vamwe vanenge vari kuchema chemawo vamangwana kuti rubatsiro kubva kuhurumende runenge rwukuti nonokei vamwe vakupedzisira vakuviga vanhu mumacoffin anenge ari kunzi nevamwe haana kukodzera vamwe vachitiwo chikafu chinenge chiri kunonoka kubva kuGMB uko zviri kufamba sei
chikafu chiripo zvakuti yaimaoni tabvako tikatarira zvikafu iye zvino pese patirikufamba tirikusangana namarori echikafu marori ane convoy yainosvika yomira kana kuti kuseri kwebridge rakatsemuka then kwotakurwa mbidzana navanhu vachibatanidzana vobuda nesaga unoisa kumhiri uko unoisa mota yamasoja mota yamasoja yoenda asi iye zvino izvi pana mahericopter makuru atiri kutarisira kunzi ari kusvika mangwana kuseni anokwanisa kutakura chikafu nemasupplies anorema sati ndege yokuabu dhabi inotarisirwa kusvika kuma6 unouyu yakatakura maprovisions akawanda zvokuti then dzekutanzania kwakauya mbiri kune imwe yakasvika kuma4 manheru nezuro imwe ikazosvika kuma3 am kuseni yauya namaprovisions saka tikune mabhizinesmen ari kubatsira zvikuru vamwe ndo vari kuhaya dzimwe ndege dziri kushandiswa kutakura zvinhu idzo dzandanichitaura nezvadzo semuenzaniso mwanakomana wapuresident anonzi Emerson Junior akahaya ndege nhatu maherikopter maviri acho ari kubatsira kunotsvaga atopiwa nhasi maviri acho ari kunobatsira kutsvaga vanhu vasiri kuoneka imwe yacho yauya yakazara madoctors
munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare kwamutare tichiri panyaya iyi mumiriri wedunhu remanikaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vanoti muward 23 kuchimanimani vanhu vanodarika zana nemakumi masere havasi kuzivikanwa kwavari uye mitumbi mitanhatu yezvizvarwa zvezimbabwe yakawanikwa kumozambique yakaradzikwa ikoko ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
zvino tingangoti hazvisati zvamira zvakanaka ndabva kubata vanoitwa Duma Kwezu wekuwadi 23 kwa Mutsvangwa kwa Chief Ndima vakandipa update yekuti vakwanisa kutaura nevamwe nekuita kuti vaone kuti mudzimba varimo ndivanani vakapfusirwa ndivanani saka statistics dzavawana as of now vati izvo muwadi 23 kwa Mutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhu ivowo mudzimba dzavo vari kupi nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi vapedza vakataura zvekuti area imomo muwadhi mau 6 vakakwanisa kutsikirwa mudzimba asi vakakwanisa kuvhura nezuro vakaviga vanhu ivavo vari 6 mabodies atakanga taudzwa nezuro kuti akaenda kurumwe rutivi rwemozambique kukopa vati izvo vazokwanisa kufamba ikoko netsoka vakasvika vakanoona vanhu vekumozambique vaviga mitumbi inokwana 6 asi pamitumbi iyoyo vanoti the good part of is pavakaviga vakatora mapictures evanhu vacho kuitira kuti vazoziva kuti iri guva munhu ndeuyu iri guva munhu ndeuyu chanyanyondibata ndechekuti pamutsvangwa pakliniki pane mawaiting mothers vakazvitakura vatove juva ne 9 months vari kuda assistance zvakanyanya nekuti vanhu ivavo vari kushaya help
taonawo nhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakwanisa kusvika kunzvimbo dzakavirwa netsaona idzi
tiri kungoona mumatv nemapictures ekunzi mutungamiri wenyika aenda ikoko asi ini kwandiri kutaura uku nezvako hapana chatichawanikwa
chineche kubatira mwandabwa kutaura nae atori mground izozi kuda kwa vaenda ndekumwo kwa kushikika asi nzvimbo iyi yandataura vajonga havana chavati vawana vanhu ikoko in terms of assistance ye food ye hembe yechi vari kutogara mugomo
pane zvirwere zvati zvabuda here nekuti tinoziva kuti munguva yakadai munowanikwa zvinhu zvakaita semanyoka nemalaria
izvozvi hapana vandatindanzwa vachiti kuda kwane dambudziko remanyoka kana dambudziko rezvimwe zvirwere asi vese vari kuti tiri kutya kuti zvirwere izvi hazvitori nguva zvisati zvavabata nekuti hakuna matoilet
avo vanga vari mumiririri wedunhu remanicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7
ndakafekwa hama dzangu tinati kurural area ndine mukoma vakatorwa imba yavo yakatorwa yese dzese dzimba dzakatorwa panga ari nemhuri yavo ivo nevana vavo 3 vakatorwa zvokuti takango pakamukiwa pasina kana imba kana trace yekuti pakanga pane imba then mai guru mukadzi vamukoma yeye akawanikwa about 800 meters kubva pakaitika chiti kubvanga pakanga pane dzimba panga akarara but akakwanisa kunge araswa kubhengi kweriver akakwanisa kufamba nemaoko echienda kumaneighbors but akararama zvavo but akakwara zvikuru vanhu vakazoita kutsvaga kuti zvafamba sei kutsvaga mukoma nevana tingati musi wesaturday hapana chakabuda but musi wesondo ndopakazowanikwa umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu ndopakazowanikwa mwana musi wesunday then akabva aibva nezuro kana tingopedza kuiga nhasi vabva vaenda kutsvaga futi angazo kuna mabhodhisi akawanikwa futi about 40 kilometers but vabva vasvika ikoko vabva vazi kunyepa hapana munhu anga ariko but auzwa asvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kumozambique ndofunga kubva ipapo kubva kumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 200 kuma 150 kilometers to 200 pari kuzi kune mabhodhisi awanikwa anosvika iwo 140 bhodhisi dzawanikwa ikoko saka pari zvinezvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichido kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo
saka shoko rakasvika sei kwamuri
muzukuru wangu foni yake yaipinda but asaidaira foni musati asati adaira foni ndakazongozwawo neumwewo mumwe mumina wangu ari kuno kuti pane amwene hanzvadzi yangu akafira mumba akadonewa nemba angatofira ipapo ndo vakazondiudza kuti mukoma nevana vatatu havasi kuwanikwa then muzukuru akazodaira foni angati zvaitika kunoko hazvina kumira mushe dzimba dzese iye akanditsanangura ichiti dzanga dziri some few meters kubva paari kuenda kueast dzakaparadzwa then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa ichingoti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa ndo pane vanhu vazhinji ndo masikiro akaita news dzacho
saka tichitarisa hama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani
pari zvinezvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi then tozotiwo ndikati tozoti futi kune imwe nzvimbo iri pari inozi pari city ndoziva kuti kune hama futi dzimwe 3 dzinozi dzakasvira futi mumba ikoko
avo vanga vari valove mo gwiza vanoti vakarasikirwa nehama dzavo dzakawanda zvikuru kurusitu uye kungangu uko kwakaparadzwa zvakanyanya kudarika dzimwe nzvimbo mumanicaland nedutu mupengo idai vanga vachitaura vari parunhare vari parwendo rwekuenda kumanicaland kukwamutare kuchipinge vachibva ivo muHarare dare repamusoro rehigh court nhasi rasendeka parutivi kumiswa basa kwakaitwa sangano rinorwira kodzero dzevanhu masvingo recommunity tolerance and reconciliation development trust kana kuti CoTRAD Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamsoro, amai Lois Matanda Moyo, vatura mutongo wavo nhasi vachisendeka parutivi, danho ramudzviti wekumasvingo, varei hove, rekumbomisa kushanda kweCotrad mudunhu iri kwakaitwa vhiki rapera. Gweta reCotrad, vaDenford Alimani, avo vanoshanda nesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaudze Studio 7, kuti dare rasendeka parutivi kumiswa kwemabasa eCotrad sezvo zvange zvisina kutsigirwa nemutemo.
Vabvunza vanga vakamirira DA neMinistry of Local Government kuti vari kupikisana here nezvatanga tichitaura. Vanga vakamirira marespondents vakati ivo aiwa vanga vasina chekupikisa nekuti zvakaitwa izvozvo zvanga zviri kunze kwemutemo. Nokuda kwaizvozvo dare razopa iro order. Inotaura iyo kuti DA decision yavo yekususpenda maoperations yasendekwa parutivi nokuda kwokuti yakanga isina yanga isina simba remutemo. Zvakare order imwe yapiwa ndeye kuti iyo DA havana simba rekuti vaite suspend kana kumisa maoperations community Tolerance Reconciliation and Development Trust and chokupesera DA vanzi vonga vabhadhare macosts.
Dare ratiwo mudzviti vahove vanofanirwa kubhadharawo mari yemagweta eCotrad akavaendesa kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCotrad vazivanai muzorodzi vati vafadzwa zvikuru nemutongo wedare uye vave kunofambisa mabasa avo.
Tafara zvikuru neoutcome yabuda mudare iyi nokuti yatipawo masimba ekuti tidzokere kumacommunities edu kumasvingo tikwanise kundoshanda nevanhu vatanga tichishanda navo zvakanaka.
Mukuru weCotrad vagamuchirai mukura vatiwo kumiswa kuita mabasa kwavakaitwa musi wa11 kurume kwanga kwatovadzorera kumashure.
Chokwadi, kumiswa kwakaita sangano reCotrad kushanda mudunhu ramasvingo kwakava kwakakanganisa zvakawanda zvirongwa zvaiitika kumasvingo ikoko uye wanhosi vagari vekumasvingo vakawane kubatikana nokunyunyuta nekuita kusina maturo kwaDA wemasvingo district.
Pakamiswa sangano iri kuita mabasa havana zvikonzero zvavakapiwa kusara kwekuti vaiferefetewa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vanhu gumi nevana vakaurayiwa muSomalia nendege dzemauto eAmerica kunyange havo vainge vasinei nechekuita nehondo iri munyika iyi. Izvi zviri mugwaro reAmnesty International rinonzi The Hidden US War in Somalia riri kutarisa kurwiswa kwechikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheAl-Shabaab nemauto eAmerica nedzimwe nyika. Misika yefodya yavhura nhasi mitengo iri pasi izvo zvisina kufadza varimi vakawanda avazivisa kuti vave kumbomira kutengesa fodya yavo kudzamara mitengo yasvika pari nani. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mwaka wekutengesa fodya waparurwa nhasi nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaCambo Mahadi pamusika weTobacco Sales Floor, apo mutengo wepamusoro wange uri madhora mana nemasenzi makuma shanu pakirogiramu, mutengo wepasi uri pamasenzi makuma viri pakirogiramu. Mitengo iyi haina kufadza varimi vakawanda avo vatikana mitengo ikasawedzera. Varimi vakawanda vanogona kutadza kurima fodya. VaCosta Kapfudza vekumvurwi vaudza Studio 7 kuti mitengo yanhasi inoita kuti varege kurima fodya zvachose. Vakapfudza vanoti vambomira kutengesa fodya yavo uye vave kunoitengesa pamukoto.
Fodya ndakaina iri pakona le black market ra vachidhora 50 vachinepa US Vamwe vasina kufara nemitengo yefodya ndiishe musarurwa vekumashonaland east avo vati vambomira kutengesa fodya yavo. Varimi havasi kufarawo nenyaya yekuti kunyange hazvo fodya yavo ichitengeswa kunze kwenyika, ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica. Pasi pechibvumirano chakaitwa neReserve Bank of Zimbabwe nekambani yeTobacco Industries Marketing Board, varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari maRTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuAmerica. Asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanoda mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Aiwa, mutemo ini ndikuda yusa kana pasina fogya yangu ndinopisa, because ndiri kuda yusa yusa ndora ndikutoda pa fogya yangu nokuti fogya itengure bondi kai ndoda yusa yusa ndora ndikuda kuverenga kudai plus RTGS ka haigaisi haitengi ngombe hairori mukadzi zvaka anga sakanopa kuti ndite mari muchikwama handiri kubati kwazina nebasa ndoda kuita mari ndite mari ko zviro mbegi manga ndina mari arati jese yekubikwa handidi.
Vatiwo vakatenga zvekurimisa vachishandisa mari yekunze, nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze. Vakapfuudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvekurimisa.
Ndokumwe kubasha kwatotanga ikoko surprise iri apa, at least ange zvipfuwa US irinanika itizvi zvanga zvirinani franchise US yena $15 ne bond dakatenga $90 atiri mukwanifedacho saka in enterprise iri US ka itizvi zvatoti to be worth nani but apatenya kudwa zvakanyanya zvakanyanyisa saka kutsa break market itizvi zvirinani kana zvaramba risakagadina manyowa.
Sachigaro weti AMB amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga fodya kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviri kubva muzana apo vanotenga fodya nekubhadhara varimi. Vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa fodya nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi, uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri. Amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wange wakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya, uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa fodya yavo nedutu mupengo cyclone Idai. Vati kusvika pari zvino havasati vave kuziva kuti ifodya yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo Idai.
Hatisi kuziva, but kana wakainsure, that's where the insurance comes in, so it's very important that they were insured. But as of now, we have no figures. As you are aware, it's difficult to actually reach those places. So we know nothing as yet.
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana emakirogiramu efodya inove fodya shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura. Gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri emakirogiramu efodya ikawana mari ingangosvika biriyoni remadhora ekuAmerica. Vachivhura misika yefodya zviri pamutemo, vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefodya, uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo fodya ichipinza mari yekunze yakawanda munyika. Pane misika mitatu yefodya munyika inoti Tobacco Sales Floor, Boka nePremier, uye misika yese iyi iri muHarare. Kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa, fodya ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tichange tichitarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsirewo vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.